manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro ndira 22/2024 makatirira ku studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuwanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti, hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZIMSEC yozivisa zvakabuda mubvunzo dzeO-Level. Kolera yoramba ichipararira zvinotyisa munyika. Tichakupai zviri kubuda kubva makwikwi kumakwikwi eAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC yazivisa nhasi nezvekubuda kwezvakanyorwa nevana mubvunzo dzeO-Level munambudzi gore rapera. ZIMSEC inoti uwandu hwevana vakapasa hwakawedzera zvichienzaniswa negore rapera. Gore rino vana vakapasa vanodarika zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 29.41%. Asi vana vakapasa zviuru makumi mashanu nevasere zvine mazana mana nemakumi maviri kana kuti 54,420 pavana zviuru zana nemakumi masere nevashanu nemakumi maviri nemumwe vakanyora bvunzo kana kuti 185,021. Sachigaro webboard rezimsec muzvinafundo Edimwenje vaudza vatori venhau kuti uwandu hwevana vakanyora bvunzo wakadzikira nezviuru zvisere nemazana matanhatu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 8,631. Havana kupa chikonzero chekuti sei vana vashoma vakanyora bvunzo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro.
Ndinofunga mangozvionero muri yeZimbabwe kuti bazi reprimary nesecondary education rina vana mazvikokota vari kubata basa zvinosanganisira varairidzi vedu vatinoda kuramba tichirumbidza nekubata basa kwavakaita kuti mumazamanishoni a2023 emafom 4 takatanzwa manyukunyuku tichiona kuti vakakunda zvikuru vachisepasa target ya 2022 ne 4.35% zvekuti izvezvi zvipasi rate yedu yanga iri almost 30%. Izvi zvinhu zvinotifadza chaizvo. Tinonzwa kunyeveneka nenyaya yekuti tiri kunzwa kuti tiri kuona kuti mastrategies atiri kuisa isusu sebazi reprimary nesecondary education ari kuita kuti dzidzo yedu ienderere mberi iri yemhando yepamusorosoro. Kune vaya vanga vachitaura kuti makala ngaabviswe, makala ngaabviswe. Hezvo zvabuda musarudzo. Makala aya aita kuti pass rate yedu inge yakakwirira. Tafara chaizvo isu sebazi reprimary nesecondary education asi ticharamba tichiendera mberi tichida kukunda zvatakaita muna 2023. Tatenda.
Mutauriri mbazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare. Mukuzeyawo nezvenyaya iyi Taboka Ncube weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevraya University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
pane zvakawanda zvinoita kuti maresults ange ari pasi pasi saizvi. Zvimwe zvacho zvinosanganisira kuti inonzi new curriculum yacho yakaiswa kuzvikoro haina kunge yakatrainwa maticha kuti vanatsokuziva kuti chii chavanofanira kuita. Zvekare inonzi inodhurira vabereki kuti vatenge zvinenge zvichidiwa kuchikoro ikokoko. Asi tikatarisa futi chimwe chinhu chinogona kunge kupasa kwavana kunge kwakadzakira kudero, varairi kuti vari kubhadharwa zvakakwana here. Mazivira atinoita isu vokudzidzo vokumabhizimusi ndokuti mushandi unonyanyokosha chaizvo izvo ndiye mushandi uri padhuze nakastoma. Akasafara mushandi yeye wakaita saticha uri padhuze nomwana wechikoro, dzidzo inondopiwa kumwana, haisi dzidzo yokuti ingabudiririsa mwana.
Poitwa sei kuti pagadziriswe nyaya iyi pasimudzirwe dzidzo yemuZimbabwe?
Apa panoda kuti nyika ivonere pamwe sechuma chomuzukuru, kuti hurumende kana iine zvirongwa zvainoda kunge ichiisa kuzvikoro kana kuchinjurudza dzidzo, ngaigare pasi navanhu vose vatinoti pachirungu vaya mastakeholder, kunyanya maticha nyangwe ari kumaruzevha vachiita misangano kuti izvi zvingaitwa izvi ndizvo here.
Ndezvipi zvimwe zvingaitwa nevanhuwo zvavo mukusimudzira dzidzo muZimbabwe?
Chimwe chingakwanisa kuita chokuti vaya vakafunda kuzvikoro vakabudirira kana vakasabudirira, tinovakumbira kuti vange vachidzokera kuzvikoro izvozvo, vachinosumudzira zvikoro izvozvo, vachinosumudzira vana vechikoro, vachinosumudzira maticha sezvinoitwa kune dzimwe nyika, kuti kune inonzi teacher appreciation week, vhiki rokutenda maticha. Vabereki vachitenda maticha, vana vechikoro vane nzirawo dzokutenda maticha, mabhizimusi ane nzirawo dzokutenda maticha, hurumende ine nzirawo dzokutenda maticha, kuvapa manyukunyuku. Saka ndo zvimwe zvandingati zvinofanira kunge zvichiitwa kuzvikoro kuti tisumudzire fundo yenyika yedu, nokuti pasina fundo yakasumukira nyika icharamba ichingoenda pasi muupfumi hwayo kana nyangwe mutsika chaidzo.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paDevrye University kuOhio muno muAmerica, muzvinafundo Eliot Masocha vachitaura naTaboka Ncube weStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Vamwe varairidzi vashoma vanonzi havana kuenda kuchikoro nhasi vachinyunyuta nemari dzavari kutambiriswa nehurumende. Masangano evarairidzi anoti hurumende iri kutyisidzira vamwe varairidzi nekuti ichavatorera mari kana kuvamisa basa vakateerera kurudziro yekuti vambomira kuenda kubasa. Varairidzi vanotiwo vari kuda kuti mari yavo iwedzerwe kusvika pachiuru chimwe chete nemazana maviri, kwete mari inosvika mazana maviri nemakumi mashanu yekuAmerica yavanoti vari kutambiriswa pari zvino kana pabviswa mitero yose. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tabata mukuru wegungano remasangano anomiririra vamwe varairidzi reFederation of Zimbabwe Educators Unions kana kuti FOZEU, amai tafadzwa munoda vafa, asi iko zvino totanga kunzwa kubva kuna vataungana ndoro vanovaivo mutauriri mubazi redzidzo yepasi.
Zvekuti hanzi kune varairidzi vanga vari pastrike ayo ndo mamwe kutongotanga kutongonzwawo nemi, anenge atongori manyepo emandiriri. Hakuna varairidzi vamboenda pastrike, vangatosvoda kuda kuenda pastrike kuda vari vana kana kuti vatatu. Otherwise vose varairidzi vanga varimo muzvikoro nhasi, uye tiri kutotarisira kuti hakuna kana strike ichamboitwa gore rino.
Mashoko emutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro. Iko zvino tochienda kumutungamiri wesangano reFOZEU Muzvare Tafadzwa munoda wafa.
Tinavo varairidzi vatadza kuenda kubasa muzuva ranhasi nenyaya yatanga tichingotaura. Vashoma havo, asi vamwe vari kunyunyuta, vaenda vachinyunyuta vari vanhu vari kutya kuti havanyatsi kutrusta kuti employer anga nekita sini.
Munorewe hapa, wari kuchika kudzingwa kana kuti zviri kufamba sei?
Last election yataka ita tichinyunyuta muhoro wedu. Employer aka tora mari, aka subtracta mari mumuhoro wematicha. Saka na vadzidzi vakawanda vanototya kuti hashairi choma kudai. Tikaitwa zvakaitwa last year totorewa zve imwe mari tinotozosara tisina chekubata. Asi hedu tiri kubishi rekukurudzira vadzidzisi kuti vasatya ikodzero ravo nekuti vataure negovernment kuti horo ravo harina kukwana.
Mawana here mhinduro kubva kuhurumende patsamba yenyunyuto yamakavatumira svondo rapera?
Panguva dza 4 o'clock manheru anhasi tanga tisatichawana mhinduro kubva kuhurumende.
Munoona here varayiridzi vachizotambira iyo kurudziro yenyu iyi mukufamba kwemazuva uku kana kuti zvinenge zvakunetsa?
Give up kuti varaidza vakutambira, asi tiri kutoita kudzidziso yekuda kutaridza vavaraidzi maraits avo nekodzero dzavo kuti vazive kuti hapana mumwe angataura negovernment akamirira varaidzi kunze kwevarairidzi ivo pachavo, kuti vanzwisise kuti kana vakaredza sezvatanga tichingoita nguva yose iyi tichingoti pamwe hurumende ichadai, pamwe hurumende ichatikundira, zvinotaridza kuti izvozvo hazviitiki kunze kwokuti titomira tose titaure shoko rimwe takabatana.
Mutungamiri wesangano reFozeo Muzvare Tafadzwa Munoda Afa vachitaura vari parunare kuNtambazi Duna kuUmuguza. Bazi rinoona nezveutano rinoti vanhu 91 kana kuti 71 ndivo vanyatsozivikanwa kuti vakafa nechirwere chekorera, asi vamwe mazana 350 kana kuti 359 vakafawo vachiri kuvhenekwa kuti vakafa nechirwere ichi here kana kuti kwete. Izvi zviri kupa kuti dzimwe nyanzvi dziti Zimbabwe iri kukundikana kunyatsopa huwandu chaihwo vanhu vafa nechirwere ichi kanawo kubatwa nacho. Sangano reWorld Health Organization rinoti rave kudzidzisa basa vamwe vakoti zana vemunyika kuti vakwanise kuvheneka chirwere ichi nechimbi chimbi kuti chisarambe chichipararira uye kuti chionekwewo kuti huwandu hwacho hwamira papi chaizvo. Chirwere ichi chiri kupararirawo zvakanyanya munyika 10 dzemuAfrica. Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vanoti hurumende iri kuedza kuita zvose zvainogona kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira kusanganisirawo kuchera zvibhorani. Mukuzeya nezvenyaya iyi nekuvhenekwa kwechirwere ichi tabatawo nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga.
Chiri kuitika paBlessing ndechekuti hatisi kutesta vanhu vaya vanenge vari kunzwa necholera. Sezvatinoziva kune zvimwe zvirwere zvakaita sana typhoid zvinokwanisa kunge zvichiitawo kupresenta the same way secholera, manyoka mudumbu nezvimwe zvakadaro. Saka chiri kushota apa kuti vanhu vatestwe, vaitwe maconfirmatory test. Kana tiri kufunga kuti tine mapositive cases around vamwe vanozobatira chirwere, then we should be counting those cases, the vanhu vari kufa around that person are confirmed as cholera, kuitira kuti tive nemaaccurate numbers, because 71 seems like a very low number compared kune mamwe maestimates atiri kuona. It would be good if it was true kuti it's only 71 people vafa necholera, but the reality is I think the numbers are much higher. And that should make all of us alarmed and do more kuti cholera isaramba ichipararira.
Saka muri kuti zvakakosha kuti tinyatsoziya uwandu hwacho chaiwo chaiwo.
Hongu Blessing, zvakanyanya kukosha kuti ngatinyatso kuva ne an accurate number. Vese vari kususpecta kuti vane cholera ngavatestwe, tinyatso kuziva. It might be a case yokuti ma keys, ma test keys and zvimwe zvakadaro zvinotora nguva especially kumaruwa. But ngatitsvage means zvekuti at least ma samples anga ari kucollectwa at all times and then that be used as a reference. Chandiri kuona kuno ku America blessing nyaya yeCovid, you know, vanokwanisa kuassessa kuti mucommunity iri kupararira zvakadii through kutesta mvura yainogezwa nevanhu vachiona kuti burden yeCovid yakamira sei. So we should be looking at my methods ekuti tive nean accurate way yokuti vanhu vabata cholera vangani.
Munokurudzira kuti vanhu vaite sei kuti vasatapurirwe chirwere ichi?
Kana vashandisa zvimbuzi ngavageze maoko nesipo nemvura yakachena. Kana vari kubika nekusuka michero nezvimwe zvikafu, mvura iyoyo ngainge yakachena uye inge yakabhoiriswa kana kudziiswa. Totizve magathering akati wandei wandei, kana kuri kundufu, mawedding nezvimwe zvakadaro kumachechi, vanhu vanofanira kunge vachifunga nenyaya yekuti cholera haisati ichiri kupararira. Saka vanofanira kunge vachiita mamezures iwayo eutsanana kwese kwavanenge vachisangana kuitira kuti cholera isaramba ichipararira.
Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vari kuCape Verde nhasi vachitanga misangano nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vaAusis Corelia Silva. VaBlinken vari kutarisirwawo kushanyira kuIvory Coast, Nigeria neAngola. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMatthew Miller vanoti vaBlinken vari kutarisirwa kutaura nyaya dzekudyidzana panyaya dzezvivakwa senzira yekusimudzira kutengeserana pakati peAmerica neAfrica uye kuwanisawo vanhu mabasa nekusimudzira Africa kuti ikwanisewo kukwidza munyaya dzekutengeserana nedzimwe nyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa, Dr. Calvin Mudzingiri.
Chikonzero chingava chikuru chinoita kuti nyika hombe idzi dzide kuuya kuAfrica ndenyaya yekuti Africa ndo imwe dzimwe nyika ichine zviwanikwa maresources akawanda asati anyatsokuwana vanhu vanovashandisa nemazvo, kusanganisa nyaya yekuti vadzomuAfrica vasati vagadzira technology yakakura yekuti vagone kugadzira zviwanikwa zvavo kuti zvive zvinoshandisika tingati value addition. Saka naizvo Russia nechina neAmerica vanomhanyira kuAfrica sokuona kwatoita kuuya kwavaBlinken kuti vauyewo vanyora nezvibvumirano zvokuti vagone kutora zviwanikwa vachindoshandisa kunyika kwavo.
Tiri kuonawo kuti iyo Africa vamwe vari kuti chinoita kuti itadze kuwanawo chouviri inyaya yekuti haina kubatana, ingava chokwadi here?
Africa pachayo yakapatsanurwa kubva pakaita yatingati colonialism. Isu sevanhu vati sevanhu vekuAfrica hatina kubatana nenzira yekuti takatsanzurwa tsanzurwa. Kupatsanurwa kwakaita kwakaita Africa kunoita zvekuti nyika dzokunze dzikwanise kuita itoti exploitation kuti vanogona kuuya nyika imwe votsotera nyika iyo vowana zviwanikwa vobva vazoshandisa kunyika kwavo. Zviwanikwa zvinotengwa nemari yepasi, asi kana zvakuuya ava zvigadzirwa zvagadzirwa yaamota yadzava mabatiri mafinished goods zvinenge zvava nemitengo yakakwirira, zvinoita kuti simba remari dzaana China dzaana America nana Russia rinoamba rakasimba nenyaya yekuti vanogadzira zvinhu zvinenge zvine mitengo yakati kure.
Mungatsanangura ipapo
kutengesa kunoita Africa zvunhu zvisina kugadzirwa atingati raw materials zviri kuita kuti mabasa mazhinji aende kunze kwenyika kune nyika dzakabudirira vana America nana China nana Russia, nekuti tinenge tichitengesa zviwanikwa zvisina value yakakura. Saka naizvo mitengo yazvo inenge yakadzikira. Saka zvinoita kuti Africa irambe yakasarira kumashure.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa, Dr. Calvin Mudzingiri vanga vari parunare kuSouth Africa kwakare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Governor wekuFlorida muAmerica vaRon DeSantis vebato remaRepublicans nezuro vakazivisa kuti vabuda musarudzo dzekutsvaga achamirira bato ravo musarudzo dzemutungamiri wenyika. Izvi zvasiya vanhu vaviri chete vachikwikwidzana pari zvino vanova vaDonald Trump naamai Nikki Haley avo vaive mumiriri weAmerica kuUnited Nations. Sarudzo dzichaitwa muna mbudzi gore rino. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakaparura chirongwa chekuti veruzhinji vakwanise kutsvaga mishonga nezvimwe zvekushandisa mune zveutano pamwe nekunzwa mitengo yazvo vachishandisa nharembozha dzavo kana kuti mobile application inonzi Klumi. Izvo vakawanda vati zvinovarerutsira pavanenge vasangana nedambudziko munyaya dzezveutano. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vakaparura urongwa uhu vaBlessing Museki vaudza Studio 7 kuti chinangwa chavo ndechekurerutsira varwere kana hama dzavo dzinenge dzichida kuvatengera mushonga.
Takati kuchiite zvinhu zvinoita impact yakakura kusvika kune vanhu vakawanda, kaita kuti vanhu vakwanise kuwana zvavari kutsvaga izvi vachishandisa WhatsApp. Zvinobatsira chaizvo nokuti kunyange chembere isina WhatsApp asi mwana anenge anayo kana mutukura anayo. Tinoona zvakanakira vanhu kuti zvichabatsira vanhu pavane mishonga vachiwanawo nemitengo yakanaka. Zvinobatsira utano hwenyika. Mafamasiziwo zvinovabatsira kuti vaende paplatform yakati nokuti isu tavakuvakutavamusika wokuti vatengese zvinhu zvavo kuti vave paplatform.
Vati vakavamba chirongwa cheClumi mushure mekunge vaonawo zvichivanetsa kutsvagira vabereki vavo pamwe chete nedzimwe hama dzavo mishonga. VaMuseki avo vari kushanda kuBritain pari zvino vati vanhu vanokwanisa kutumira mibvunzo yezvavari kutsvaga panhamba dzinoti +263 788 257 164 vobatsirwa. Vatsanangurawo kuti vanoshandisa mobile application iyi vanongoisa zita remushonga votsvagirwa kune mishonga yavari kuda pamwe nemitengo.
Inokubvunza mibvunzo kuti uri kupi, uri kutsvaga mushonga wakaita sei. Mushonga uyu unokwanisa kuvataurira nokunyora kuti mushonga wacho zita remushonga wacho kana kuti unokwanisa kuisa picture yeprescription. Zvatinokurudzira ndezvokuti unodzima madzitso dzako ekuti zita rako ungosiya pane prescription chete pakanyorwa prescription kuitira kuti mafamasisi vagoona prescription yacho. Nzvimbo yaunenge uchida kuita unokwanisa kuti Harare inotora Harare yese, ukati CBD inotsvaga mafamasisi ari muCBD yotumidzira chichemo chako ichautsvaga. Mafamasisi vanobva vaona ipapo, vanobva vatoona mameseji yako ekuti pane munhu ari kutsvaga chakati. Havazivi zita rako, vanongoziva kuti pane munhu ari muHarare ari kutsvaga chakati. Ivo vanokwanisa kuzotaura kuti tinacho kana kuti hatina.
Va David Mukamba vane dura remushonga kana kuti rinonzi Rare Pharmacy vati chirongwa ichi chiri kurerutsira varwere zvakanyanya.
Chandaona ndechekuti vanhu vakawanda vakukwanisa kudi kuvhunza kuti mushonga inowanika here, inowanika kupi, inoita mari, vasati vasimuka kubva panzvimbo yavanenge vakagara. Naizvozvo manje zvinoita kuti makosi avo ekutsvaga mushonga adzikire, kozi makosi mazhinji mamwe anga achibva panyaya yekuti vanhu vanenge vachifamba vachitenderera vachitsvaga mushonga vasingauwani.
Vamukamba vatiwo kubva zvatanga kushanda mobile application mavhiki maviri apfuura, wandu hwevanobvunza mishonga kuchitoro chavo hwawanda. Izvi zvatsigirwawo na vaShepherd Marufu vane chitoro chemishonga chinonzi Long Range Pharmacy.
Mainquiries ari kuwanda, akawanda. Application inotidetsera kuti varwere vedu vakwanise kuwana mushonga vasati vafamba. Anongoenda papa application ofunza kuti mushonga ndouwana papi. Ini kana ndinawo ndotoresponda ndomupa price. Kana achidecida kuuya akuuya achiziva kuti ndiri kunanga paLong Range Tovin Con instead yekuti atenderere mutown.
Vachitaura neStudio 7 Muzvare Sarudza izvo vari kurapwa chirwere chegomarara vati mushonga wanoshandisa uwanikwe kuzvitoro zvakawanda zvemishonga, asi kuburikidza nemobile application iyi vave kuziya pekunanga.
Indoshandisa Chlorambucil saka yanga ichindinetsa kutsvaga, taifamba zvakanyanya, asi nemobile application iyi ndakashandisa kekutanga zvikandiitira nyore, ndakabva ndangoudzwa kwanga kune mushonga uyu.
Vamuseki vati kubva zvavakaparura chirongwa ichi vari kubatsira vanhu vanodarika chiuru chimwe chete pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo, iko zvino tochimbotarisa zviri kubva kuIvory Coast kuri kutambirwa makwikwi eAfrica Nations Cup. Pari zvino pamitambo iri kutambwa muGroup A, Guinea-Bissau 0, Nigeria 0, Equatorial Guinea 0, Ivory Coast 0. Kuti tinzwe zvizhinji, regai tinzwe hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 nemuongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa.
Nasi kune mimwe mitambo yakati wandei uye yakatarisirwa kuratidza vacharamba vari mumakwikwi neavo vachakasira kudzokera kumusha. Equatorial Guinea iyo iri pachigaro chepamusoro kutungamira zvimwe zvikwata zvavari kutamba nazvo, iri kutamba neIvory Coast iyo iri pachigaro chechitatu. Ivory Coast inoziva kukosha kwekuti vakunde pamutambo uyu, asi Equatorial Guinea inogona kuenderera mberi kana mutambo ukapera ari mangange. Equatorial Guinea ikakunda Ivory Coast zvinenge zvakureva kuti varidzi vomusha havachagoni kuenderera mberi mumakwikwi.
Tombotarisa mutambo weNigeria neGuinea-Bissau uchange uri kutambwa. Munoona uchibuda sei mutambo uyu muzuva ranhasi?
Pane mumwe mutambo wanhasi, Nigeria yakatarisirwa kukunda Guinea-Bissau iyo yave kutambira hayo kupedza mitambo yochidzokera kumusha. Guinea-Bissau yakakundwa mitambo yayo miviri yekutanga, zvinoreva kuti hapana zvavangaita nhasi zvingavabatsira kuti vaenderere mberi mumakwikwi.
Pane mitambo yamuri kutarisira kuti ichafadza vanhu here pamakwikwi anhasi aya?
Mutambo unogona kunakidza zvikuru nhasi ndewe Egypt neCape Verde, chikwata chashamisa vakawanda chichikunda nyika dzanga dzakatarisirwa kubudirira. Cape Verde yakatosvika muchikamu chemakwikwi anotevera nekukunda kwayakaita Ghana neMozambique. Egypt inotofanirwa kusunga dzisimbe ikunde Cape Verde, nokuti ikakundikana inogona kudzokera kumba sezvo nhasi haisati yambokunda pamitambo yavo miviri yayakatamba.
Tombotarisa zvikwata zvakadai seGhana, muri kuona zvichibuda sei pamakwikwi aya anhasi?
Chimwe chezvikwata zvine mbiri asi zviri kukundikana mumakwikwi iGhana, iyo yakatanga nokukundwa neCape Verde ndokupedza mutambo wavo neEgypt ari mangange. Nhasi Ghana iri kusangana neMozambique, iyo yanga yatamba zvakanaka payakasangana neEgypt, asi mutambo wavo ukazopera uri mangange 2-2. Mozambique nayo inotoziva kukosha kwokuti ikunde, nokuti zvikasadaro yakudzokera kumusha.
Tinotenda Tandazani Zimbwa achitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Vateereri, musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi, apo tiri kutarisa nezvekupararira kwechirwere chekorera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Tabuka Ncube munhau dze isiNdebele.
Soku isikhathi sendaba